Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 21 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitevenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vemukwekwe vokurudzira hurumende kubuda pachena kana ine hurongwa hwechokwadi hwekuvhara guta iri kana kuti lockdown. Magweta ari kunze kwenyika otaurawo pamusoro pegakava riripo muZimbabwe zvichitevera kuendeswa kumudyandigere nematare edzimhosva kwakaitwa vaLuke Malaba. Mitambo yenhabvu yotanga mangwana nemakwikwi echibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti havasi kunzwisisa kuti chokwadi ndechipi pamusoro pemashoko ari kubuda ekuti hurumende yavhara guta rekwekwe nenzvimbo dzakaipoteredza kana kuti lockdown, sezvo kanzuri yeguta iri kuti haisati yaziviswa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mashoko aiswa padande mutande reTwitter nemunhu anozviti Jamwanda, uyo veruzhinji vanoziva semutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Jaramba. Studio 7 haina kukwanisa kunzwadivira vacharamba panyaya iyi, kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kubvuma kuti lockdown iyi inogona kuva iri chokwadi. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa Vapo Unyati kuti tinzwe kana kwekwe yave mulockdown, asi vati vakabatikana kuti vataure nesu sezvo vanga vari mumusangano. Asi mashoko aJamwanda ari paTwitter anoti zvakaitirwa kubatsira kudzivirira vanhu vemukwekwe mukupararira kwechirwere cheCOVID-19 chemhando iri kuwanikwa kuIndia. Mashoko aya anoti matanho elockdown anosanganisira kuti kuve necurfew inotanga na 7 manheru ichipera na 6 mangwanani, uye kuti zvitoro zvivhurwe na 8 mangwanani zvichivharwa na 5 manheru, asi mabhawa nezvitoro zvekudyira hazvifanirwe kuvhurwa. Matanho aya anonzi anotevera kufa kwakaita mumwe muzvina bhizimisi muRedcliffe svondo rapera nechirwere cheCOVID mushure mekunge ashanya kuIndia, uko kwaakabva nemhando yechirwere cheCOVID chiri kuuraya vanhu munyika iyi zvakanyanya. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nezvedanho iri, asi vakati vange vachitarisira kuti hurumende ichaita chiziviso chizere mukati mezuva ranhasi. Meya weguta rekwekwe amai Angeline Kasipo vaudza Studio 7 kuti havasati vaudzwa nezvelockdown iyi. Sachigaro Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands muzvare Lokadia Mavhudzi vati zvinhu zvinoshoreka chose kuti hurumende haizi kukwanisa kubuda pachena pazvinhu zvakakosha.
We are just urging government kuti ngaivewo responsive in terms of giving people the rightful information, nekuti vanhu vanomhanya neinformation inenge yangopiwa nemasosi. Kana vakatipawo wrong information, zvinoita kuti vanhu vapedzisire vamu munjodzi. Madzimai atopinda padambudziko rakakura, especially if you look at the women in Kwekwe.
Vakambove gurukota rezveutano uye vari mugari wemukwekwe Dr. Henry Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende ipeve ruzhinji mashoko akakwana panguva dzose pamatanho airi kutora mukurwisa chirwere cheCOVID-19. Vatiwo maonero avo ndeyekuti kana kuchiitwa lockdown mukwekwe mune imwe nzvimbo kana munyika mose, zvakakosha kuti patange paitwa ongororo inopa umboo hwakakwana hwekuti zvakakosha kodzera here kuita izvi.
Lockdown inofanira kuinformiwa ne data. Tinoda kuti science dzipindire pakuti betsera kuita decision yekuita lockdown. Ivo vehurumende ndo vanoziva kuti tine macases mangani. Isi takanzwa macases 8 chete kubva pa index case yakashaika mazuva apfuura. Saka chikuru ndechekuita community surveillance yakasimba. Iyoyo ndo ichazotibetsera kuita zano rokuti tiesa kwekwe pa lockdown here kana kuti kwete. Uyezve tinowirirana nemufungo wekuti izvo paitika dambudziko ndopanofanira kuitwa lockdown, kwete kuti ungoita lockdown nyika yese iro dambudziko riri mukwekwe chete.
Mumiriri weparamende paspechikamu cheproportional representation variwo nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano, amai Jasmine Tofa vaudza Studio 7 kuti vanoona zvakakodzera kuti mukwekwe muve nelockdown.
Tikuona kuti pari zvino hazvina kukosha, zvingakuvadze nyika kuti tiite lockdown muZimbabwe yose. Icho chirwere tichiziva chiri mukwekwe. Takabva mulockdown izvozvi. Vanhu vari kuedza kuti vararame and ikoko kwavanogara hakuna situation iyoyo yokuti pane vanhu vari kurwara ne variant ye India. So andisi kuona kuti zvakakosha kuti tiite lockdown Zimbabwe yose.
Zvichakadaro, mumashoko yakabudisa nezuro, hurumende yakati munyika mune vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye kusvika pari zvino pave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevashanu 1585 vafa nechirwere ichi munyika. Pane vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye kusvika pari zvino pave nevanhu zviuru makumi matatu nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu 38635 vabatwa nechirwere ichi munyika mose. Vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 615296. Uwandu hunogona kukwira apo hurumende ichabudisa mamiriro ezvinhu nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanodarika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Kereke yeAnglican Church mudunhu reManicaland yaita chibvumirano nekambani yeEconet yeCassava, icho chichasumudzira magariro evanhu munzvimbo dzinoshandira chechi iyi mudunhu reManicaland. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekusaina chibvumirano ichi, Bishop veAnglican Church muManicaland vaEric Ruona vati vanotarisira kuti kuumbwa kwekambani yechechi yavo yeHoly Trinity Enterprises kuchavandudza mararamiro evagari vemudzinharaunda nekuvawanira mabasa akasiyana-siyana ekutengesa zvinhu zvekasava zvinosanganisira EcoSure, Muva, Maisha, Vaya neEcofarma. Vati izvi zvichaitika munharaunda dzakasiyana-siyana mudunhu reManicaland dzinosanganisira Chipinge, Nyanga, Chimanimani, Mutasa, Makoni, Mutare uye newedza kumashonaland east.
Kana kuti vakaterere kana kuti we want you to access services there. Kuti kuti makusa mazvo ndai kuno access services kwa Nyanga. Ai. Ikore. Tinorombora kuda kuti in most areas the way we serve as a church, we literally have a church in every village. If not in every village, but at least within walking distance, you can access the service. So we have the Via component as well, which we want to partner and provide the transport services to communities that we serve. My communities are in Garfield. Our family temples are in a church in a basement around Icona.
Bishop Ruona vati mushandira pamwe wavapo uyu uchabatsira vanhu munyaya dzezveutano pamwe nekurwisa urombo muvanhu vekumaruwa.
Vanogone kufamba kuenda panearest ende vachingovasvika kuwane the best chiremba ari available. Pane partnership nemas. What is our interest? Tine nhamo huru kwazvo yekuti sachirombo vanozviziva. In the past month, I have had to deal with the case of my young brother, Sadi, Aranga Awara. In the Tombo Sierra, I am going to go to the Tombo Sierra. I am going to go to the Tombo Sierra. I am going to go to the Tombo Sierra. I am going to go to the Tombo Sierra. I am going to go to the. So we wanted to make sure that we are not in my institutions, man. We are from this way. We are members of the end. Akangachinga vara asa chekereswe nemota dzisina kunyatsofanira.
vachitaurawo mushure mekusaina chibvumirano ichi mumwe mukuru weekoshua vagodwin mashiri vati vanotarisira kuti ukama hwavipo uhwu huchasimudzira magariro evakawanda kunyanya kumaruwa uko vati kune urombo hwakanyanyisa
nekuti chirongwa chataparura nhasi chinotiparura nhasi chinotibatsira kuti macommunities edu ange ari empowered uye the church inge iri empowered isuse kasava tinge tiri empowered to achieve goal yedu yedonzo redu rekuti let's not leave any African behind. So ndinotenda ne this opportunity.
Vamashiri vati vanotarisira zvakare kuti chirongwa chavo chichawanisa vagari mabasa uye kushandisa minda nenzira dzinowanisa vagari chouviri.
Tine bhazi riripo within 24 kilometers. We want to bring back efficiency. Tikachapatana pane humwe hungwa hwatinotoziva kuti huri exciting hwakataurwa nabhishopu kana kupuwa zita ravo and tinoimba kuti ihwohwo hunobva kuchange huripo within the next 6 months kuitira kuti tikwanise kuramba takuofa maservices nerubatsiro mumacommunities zvichiburikidza the Holy Trinity Enterprises yataurwa nabhisho. Kune kuagritech kufarming kwataurwa isusu donzo redu nderekuti let's empower and utilize the assets aripo minda mingani iripo yatinokwanisa kushandisa together to create employment within the African community to create wealth muminda imomo.
Vapinda pachitiko chanhasi vanosanganisira vakuru vezvikoro zvechechi iyi zviri mudunhu reManicaland, vakuru vemachechi mudunhu iri pamwe nevamwe vane zvigaro zvepamusoro zvedayosisi yeAnglican Church of the Province of Central Africa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Sangano reSouthern Africa Litigation Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuchichidzirwa kwevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Sangano iri raburisa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubimbiro remitemo yenyika kwete kunyomba vatongi vematare edzimhosva vanenge vaita basa ravo zviri pamutemo. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe ekushora pamwe nekupuma uroyi vatongi vatatu vedare repamusoro vakabuda nemutongo wekumanikidza vaive mukuru wevatongi vematare edzimhosva Mosha Valuk Mahlaba kuenda pamujikandi gere. Rimwe gweta rinoshanda ne Southern African Litigation Center amai Tambudzai Gonesa Manjonjo vati sangano riri kushora zvakaitwa navaziyambe uye riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubumbiro remitemo yenyika.
Mashoko avaziyambe anovhundutsa nokuti mutemo unotendedza vanhu vanenge vasina kugutsikana nemutongo wedare kuti vasvitse nyaya yavo kumatare kumusoro kuti yongororwe patsva. Kutsoropodza nekutyisidzira vatongi hakutendedzwe nemutemo weZimbabwe kubva pabumbiro guru remutemo nemitemo midiki uye nepasi rose nokuti zvinokanganisa kufamba kwebasa revatongi avo vanofanirwa kutonga vasina kutya kana rusaro.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vatiwo zviri kuitika pamusoro pematare edzimhosva muZimbabwe zvinoita kuti matare ashaye chimiro chakanaka.
Zviri kuitika muZimbabwe pamusoro pematare edzimhosva hazvina kunaka. Zvinokonzera kuti matare edzimhosva eZimbabwe ashaiwe chimiro, asvorwe uyezve ashaiwe simba, nekuti tinoona kuti hurumende yakatanga nekuvandudza bumbiro remutemo renyika kuti masimba mazhinji apiwe kumukuru wenyika kuti agadze vatungamiri vematare edzimhosva. Nekudaro zvava kuitwa iko zvino zvekuenda kumatare vagare vachiredza kutasurana vachiti vamalava vadzokere pabasa hazvisi izvo zvinobisa chimiro zvinobisa hunhu kuna vamalava vacho uyezve kumatare edzimhosva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaziyambe pamashoko eSouthern Africa Litigation Center, asi mutauriri weZANU PF mudunhu reJohannesburg vaKenneth Mandaza vati hurumende inotungamirirwa nebato ravo inoremekedza kodzero dzevatongi vematare.
Bato reZANU PF pamwe nemutungamiriri wedu vamunangagwa vanotedzera zvisungo zvese zviri mubumbiro remutemo wenyika, zvikuru sei kupatsanurwa neindependence yejudiciary, executive neparliament. Naizvozvo President Mnangagwa pamwe neZANU PF vakatambira mutongo wakapiwa nemajudges maererano nenyaya yavakumatare. Zvisinei kuti hatigutsikane nemutongo wakapiwa, nzira dzatichashandisa dziri pamutemo uyezve tichaita zvose zvinodiwa nevematare.
Nyaya yekumanikidzwa kwavamalaba kuenda kumudyandigere iri kupikiswa nehurumende mudare repamusoro-soro. Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vakaudza Studio 7 nezuro kuti vari kupikisa mutongo wakaitwa panyaya yavamalaba, kunyange hazvo sehurumende vachiremekedza mutongo wakaitwa nedare repamusoro nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chibvumirano chekumisa kurwisana pakati peIsrael nevarwisi veHamas vemuPalestine chinonzi chatanga kushanda nhasi mangwanani, izvo zvaona runyararo ruchidzoka muGaza. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakataura nemutungamiri wehurumende yemuIsrael vaBenjamin Netanyahu katanhatu mumazuva gumi nerimwe chete vachiedza kuyananisa kuitira kuti mhirizhonga iyi ipere. VaBiden vanoti vanhu vemuIsrael nemuPalestine vane kodzero dzekugara murunyararo. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu pamusoro pekuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika pakati paDr. Alex Magaisa, avo vakambo vachipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa Mushakabvu Morgan Tsvangirai veMDC, uye vatinomudaishe Chinyoka, gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChinyoka.
Mutemo mutsva unoti izvo kana jaji ava kuda kusvika makore 70 unoenda kuna chiremba wake. Chiremba wake omupa certificate inotaridza kuti utano hwake huchakanaka. Kana adero mukusarudza kwake, unonyorera tsamba kuhurumende oti ndicharamba ndiri pabasa. Hurumende iyoyi shall, kwete kuti may. Asi kana mutemo wakati shall, unoreva kuti izvo chero ani unenge ari president haana choice. Kana jaji avuya kwaari akati ndoda kuramba ndiri pabasa, saka hapana chokuti kana une makore 67 68 unofanira kubata vanhu zvakanaka kuti vagokuteerera. Idzi ndo dzinoi nhema. Chimwe chezvinhu zvakachinjiwa, tine madzimai anga achipinda muparlamendi vari 60. Tavona kuti musarudzo medu hamusi kubuda madzimai akawanda. Mutemo uyu waifanira kupera muna 2023. Zvakachinjwa kuti haibodo ngazvipere muna 2033. Chimwezve chakachinjwa ndechokuti province imwe neimwe ngaitsvakwe wechidiki umwe kuti aende muparlamendi. Zvazvisimo izvi.
VaMagaisa, pindurai chinzwa.
Kana tichinge tichizuva semazuviro atinoitai, hamumbonzwa ndichiti aiwa uyo ataura nhema uyu, haasi matauriro akapfava iwayo. Chechipiri, nyaya yataurwa yekuti majaji anozoelekta kuti ndoda kuti ndirambe ndiripo, pakauya mutemo uyu uchinzi uri kuda kuchinjwa, isu vamwe takatoti kana zvirizvo zvamunoda, ko chingochinjai kamutemo wacho muti retirement age yabva ku70 yaku75. Chechitatu, havasi kupindura panyaya yekuti kana mutemo wedu unoti kana uchiwedzera makore kana nguva yemunhu yekuti anga ari pachinzvimbo chaari, haufaniri chiunge uchiuya kumuna haripo. Kana mchida kuchinja izuzu, munoenda kuvanhu munotai wazaya za makanyora muna 2013. Ingati zvichinjei. Azvine ine kuti kune 2/3 majority. Inda ivapo painyorwa bumbiro remutemo. Saka ndinozviziya hangu bichana kuti sei zvainzwaro. Ndokubva tati kana zvida kuti muchinje izvozvo, modzokera kuvanhu, vanhu vonoenda kureferendum vobvumirana naizvozvo. Tosvika panyaya yekuti yemadzimai kana kuti yemayouth vanhu vechidiki kubatana kumeso, nekuti muri kurama muchingopa madzimai zvinhu zvishoma. Bumbiro remutemo chairo rinoti madzimai nevarume vanofanira kuita inonzi 50-50. Dai vanga vaine chido chekuti vada kusimudzira madzimai, mutemo uyu ungadai wakatochinjwa uchinzi ngapaitwe 50-50 madzimai nevarume. Ende vanhu ivavo vanenge vachinzi mabhakosi MP havana constituency. Then kwozoti hanzi mayouth vechidiki 10 avaka i1 for each province. Ivo vanhu vechidiki i70% ani munoona of the population. Kana kusengesa chaizvo zvinosengesa.
Todzoka kwamuri vachinyoka.
Kwai ndaivapo painyogwa constitution, ndosaka takaita zvakati. Hongu vaivapo. Asi constitution haisi yevaivapo. Iconstitution yedu tose vanhu vomuno muZimbabwe.
Petai chirongwa chedu vamagaisa tisaswerere kufi yakatiwa.
Kune inonzi pachirungu the intentions of the framers of the constitution. Framers of the constitution vaifungei kana tichitaura hatisi kutaiwa imi vamwe musataure nekuti mamusipo. Kana zviri izvo zvabuda mukutaura kwandaita, aiwa ndinokumbira regerero. Hazvisiri izvo zvandanga ndichireva kuti nyararai nekuti mamusipo. Aiwa, kwakuri kungoti pamunenge muchichipaya the framers of the constitution vanouyawo votaurawo. Vamangwana vanogona kuuya nepamwo, vamonzura vanogona kuuya nepamwo, asi ndo matauriro andaito sekuziya kwangu.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzemitemo, Dr. Alex Magaisa vachitaura vari kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuGweta vatinomuda Ishe Chinyoka vachitaura vari parunhare vari muHarare. Muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Kwata zviri muPremier Super League zviri kutanga mangwana makwikwi echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Makundano echibuku Super Cup ari kuunganidza zvikwata zvese zvemuPremier Soccer League mumaguta eBulawayo, Harare, Mutare nezvishavane. Pazvikwata zvine mukurumbira Capes United ndiyo iri kutanga kupinda munhandare, apo iri kusangana neYadam National Sports Stadium mangwana. Dynamos ichizoteverawo nesvondo ichitamba neHerentals. Highlanders ichange iri mumusha wayo weBaba Field Stadium nesvondo, apo iri kusangana nevavakidzani vayo Bulawayo Chiefs. Mongororo wemutambo wenhabvu vaFelix Maoneke vanoti zvikwata zveBoso, Dimbare nemakepekepe zvisafunge kuti zviri kutora mukombe uyu zviri nyore, nekuti nhabvu yashanduka kubva mazuva ekare.
Hamusina matraditional giants football. Dynamos na Highlanders dzangofana nedzimwe, dzikasatamba zvakanaka especially Dynamos vayaenda zvachose.
Dynamos yakatenga vatambi vatsva vakati wandei, izvo muteveri wemutambo uyu vaKelvin Mushonga vanoti zvinokwanisa kukanganisa nemhaka yekusajairana kwevatambi.
Maplayers mazhinji yakatora akabva kuma different teams kwazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvichatora nguva.
Asi murairidzi weCapes United Darlington Dodo haasi kuvimbisa vatsigiri vake huchi nemukaka, achiti iye uru irwendo ruchangotanga.
Kana uri mujawo munozotaura zvekuti mukombe wamumaoko kana muchinge masvika kwekupedzisira. Kana muchiri kuenda hauzivi zvinoitika pakufamba, asi isu hatisi kufunga izvozvo. Isu tiri kufunga kuti rega tiende mutambo newega wega muchingofamba tichidaro.
FC Platinum iri kusangana neHwahwa muMandava Stadium mangwana zuva rimwe chetero Tenants ichitamba neBlack Rhinos Musakubva Stadium. Muteveri weFC Platinum vaShakeman Musarurwa vanoti mushure mekukwikwidza mukap champions league havasi kuvhundutswa nemitambo yemukombe iyi.
Tagara tiri kutongohwina hatina kana fresh hatitombovhunduka this time.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Blue City versus Chicken in Barberfield Stadium, Ngezi Platinum Stars versus Triangle Mandava Stadium, Harare City versus ZPC Kariba National Sports Stadium, Manika Diamonds versus Cranbourne Bullets Sakuba Stadium. Mitambo iyi ichange ichionekwa pamaterevhizheni nemadandemutande zvichitevera chibvumirano chakaitwa nePSL nevachabuditsa mitambo yacho. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup uyu chinomirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinhu zvakakosha zviri kuitika munyika. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBenin.
Mushure mekunge dare repamusoro-soro reConstitutional Court remuBenin ratambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yekumavirira kweAfrica iyi yakaitwa musi wa11 kubvumbi, vachangosarudzwa zvakare semutungamiri wenyika vaPatrice Talon, mumashoko avo vakakurudzira vanhu venyika yavo kuti vashande mukuwirirana, kubatana runyararo pamwe nekuchengetedzeka. Asi kubatana nerunyararo hazvina kuzove mwongo hwezviitiko zvakatsamira kusarudzo yemutungamiri wenyika muBenin gore rino. Sarudzo isati yaitwa norutsigiro rwemutungamiri wenyika vataloni, mitemo yakasundwa ichipfuudzwa mudare reparamende zvakaita kuti zviomesere vanopikisa kukwikwidza musarudzo, uye vatungamiri wemapato anopikisa vakawanda vakabuda munyika. Munguva yekuvhota chaiyo, nzvimbo dzekuvhotera mune mamwe matunhu dzakatadza kuvhura. Pamusoro pezvo, vemapato anopikisa vane chitsama vakanga varamba vari munyika vakasungwa muzviitiko zvinoonekwa nevaongorori sezvematongerwo enyika. Mumashoko avo, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaNed Price vakati America inoshushikana nekusungwa kwevatungamiri vemapato anopikisa vakawanda zvine chekuita nesarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa11 kubvumbi. Vakatiwo pakati pehwaro hweutongo hwejekerere hunogowanwa pakati penyika yavo neBenin, pane chokwadi chinoti munhu haana mhosva kusvika awanikwa aine mhosva kuburikidza nematare emutemo anogara nenguva yakafanira, asina kwaakarerekera, akajeka uye asinei nezvematongerwo enyika. Vakawedzera vaPrice vachiti hwaro ihwohwu pamwe chete nerusununguko rwekuita zvaunoda pamwe nekuungana zviri mumabumbiro emitemo yenyika dzose, Benin neAmerica. Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa vakasungwa vachifungidzirwa kuti vanotsigira nemari vanoita zveugandanga pamwe nekufurira vanhu kuti vaite zvemhirizhonga. VaPrice vakati kunyange vachitora zvipomerwa zvekuita zveugandanga nekukurudzira mhirizhonga neudzamu, vanhu vemuBenin vanokodzera kuziviswa nguva nenguva mamiriro enyaya dzavo. Vakatiwo kuchengetedzeka kwepasi rose kunobudirira kuburikidza nenyika dzavanodyidzana nadzo dzichiremekedza kodzero dzevanhu kuzvipira uye kuona kuti mauto nematare edzimhosva hazvishandiswe mune zvematongerwo enyika. America iri kutevera ichitarisisa zviri kuitwa nehurumende yeBenin, vakadaro vaPrice. Vakatiwo kuremekedza pamwe nekuchengetedza rusununguko, kusanganisira rusununguko rwekuita zvaunoda, kuungana murunyararo nekusununguka kwematare ndizvo zvakakosha muutongo hwejekerere. Vakati nyika dzinochengetedza kodzero dzevanhu dzinobvumidza kubudirira kukuru pamwe nekuchengetedzeka kwevanhu vose.
Ayo anga ari mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBenin. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vagari vemukwekwe vokurudzira hurumende kubuda pachena kana iine urongwa hwechokwadi hwekuvhara guta iri kana kuti lockdown. Magweta ari kunze kwenyika otaurawo pamusoro pegakava riripo muZimbabwe zvichitevera kuendeswa kumudyandigere nematare edzimhosva kwakaitwa vaLuke Malaba. Mitambo yenhabvu yotanga mangwana nemakwikwi echibuku Super Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Ray Joto ndiri muWashington DC. Kuisika tisendaba ku VOA.